Unaona blessing kana uri we baba vemba kana mai vemba unotanga waona kuti usati wafamba rwendo kana kuti waenda kunokokwa kumabiko kungava kumuchato kungava kui kubaby shower kana kupati unotanga waona kuti mhuri yako yakaguta zvinhu zvakaendeka mumba mune sadza mune murivo mune munyu zvose zvirimo zvokuti mhuri yako chero iwakazofamba zvako inosara iri tatata dambudziko randinaro navamugabe nemhuri yavo nokuti havasivo voga vakaenda tinoziva kuti vakaenda nerudhende rwose vana vavo vakwambo baba vemukwambo mai vomukwambo masecurity detail vanhu vakawanda vanopfuura 87 tinozviziva makumi masere navanomwe zvino isu tinoti iyo nyika yakamira manzonzo zvayakaita izvi iye manje nhasi chaiye chahwa kuti kwakafa vanhu vanokwana 9 vapfumbamwe muno muHarare mazuva apfuura chirwere chenhamo chinonzi typhoid ndashamisika zvikuru ndichihwa panyuzi nhasi pandanga ndichiteerera hangu nyuzi paredhiyo ndichihwa minista David Parirenyatwa vana gurukota rezveutano muno muZimbabwe vachiti hurumende taakukumbirawo navo tamagaya mango nezvimwe zvakadaro vatibatsire kubisa refuse nokuti isu takundikana mwe wangu warwadza blessing ndikati iyavozve vamugabe nerudhende rwemhuri yavo vakatora mamiriyoni anokwana kuita matanhatu in cold hard cash $6 million United States dollars ndokunanga kuenda kuSingapore ndokundorya mari ukoko kuita machikichori
vaparadza pinda yenyu tinzwa
chekutanga vamugabe mushandi wedu isu vanhu vezimbabwe saka zvavari mushandi wedu isu vanhu vezimbabwe vanobvumirwa kuti kupera kwegore vanofanira kutora zororo ratinoti leave annual leave saka vamugabe vari pazororo iye zvino nyika imire kamba haivharwi nokuti mujoni hapo kana kuti mujoni afa saka nyika yezimbabwe iri kuenderera mberi vamugabe vakasiya vati vamunangagwa sarai muchiona nyika ini ndichamboenda kuzororo vamugabe vane mavice president maviri vamugabe vane makurukota akawanda ekusiya achiita basa iye zvino vakasiya vamunangagwa vachiita basa saka vamugabe vanobvumirwa kuenda kuholiday ende kunyepa kwese kutaura kuti vakaenda nevanhu vangani vakaenda nevakwambo nanani vamugabe munhu ane mhuri yake anobvumirwa kuenda nemhuri yake munhu ane shamwari dzake munhu ane hama dzake saka hamungavati vamugabe nokuti ndiwe purezidendi saka usafamba nemhuri yako usafamba nehama dzako siya vanhu vese vaunowirira navo enda wega vamugabe ndipurezidendi tese pavari vanotochengetedzwa nesecurity saka hatingati isu security yaindire china vamugabe kwete gore negore vamugabe vanosarudza kuti vada kuenda kupi kuhoridhe kwavo iniwo semunhu wakangoitawo senisaparadza ndaitori kuhoridheiwo ini kucape town ndikatofarawo chose kukrismas ndiri kucape town ikoko ndikadzoka saka zvinhu zvinobvumirwa kuenda kuholiday
pinda henyu vagutu
ndinonzwa maengu kaidines achitaura ndopofunga ngakuti ari kuda kuita nyambo kaidines wakuda kuita mukadota kaiwe
ndirikutaura zviri kuitika chaizvo but haikona kunyepaka because you can mastatistics amuri kupawo ndiye kunyepa yekuti 6 million
wayekuti
6 million but hakuna kuita mastatistics ekunyepa yekuti vakatora 6 million yenyika vakaenda nayo that's a lie
pinda itizivagut
ndiri kuti ini ndapa mifananidzo yezvinhu zviri kuitika zviri kutaurwa nemakurukota avo vamugabe takaona zuro chaivo madeko ndinotarisa nyuzi dze ZTV dzinorwadza kutarisana hadzinorwadza asine basa rangu reinformation kutongoshinga ndingagodi ndikatoona vakasukuere minister welocal government ndikaona ivo minister vehealth vaparire nyatwa vakatoita hanzi taita interministerial committee yokuona kuti typhoid yatekeshera tabva mutyphoid kungangozoya chirwere chimwe chinotoba more serious kupfuura typhoid chinonzi cholera zvirwere zvenhamo izvo zvokutambura saka ukaona vanhu vokumbira vaprofita vezvichechi kuti tibatsirei zvotaridza kuti mukuru wavo ari kudya mari ari ku7 star hotel in Dubai kumiddle east vana vake kana kuti mhuri yake kana nyika yake yarifanira kutungamirira vachifa netyphoid ndosaka ndavabvunza kuti vamugabe ndinoziva munoteerera zvikuru studio 7 iri pamuwepenyu ndinoziva munoida ndoda kuti mundihwevo nhasi ini ndichizvereketa kuti dei machidzokavo maona kuti sendimi ndimi first citizen ndimi mutungamiriri wedu wezimbabwe moonawo kuti matungamirira nyika makamboona kupi mamwe mapresident titanga kana muno muafrica chaimo vanorovera kune dzimwe nyika vachiti tichamborya christmas tichamborya nyuere vazhinji vatinoziva vanoenda kumisha yavo president jacob zuma vanga vari kunganja vamugabe hanzitatambo hwavo kuti vaenda kwavo kwazvimba kana kuti vaenda zvavo pano pakaribha apedo nekuconstituency yehama yangu yakaindinesi
vaaparadza hanzi vamugabe vanodi kuenda pazororo munyikawo
aiwa ipapo hapana chakashata asi vanoda vanoita zvavanenge vachida kuita vanoenda munhu kana uchienda kuzororo unoenda kwaunoda kuenda kuzororo saka hapana chakaipa kuti vaenda kwavaenda ikoko panyaya yetyphoid yataurwa iyi inyaya yetsvina yakaitika muHarare nenyaya yemvura iyi mvura netsvina mvura yakanaya ndokuzoita tsvina iri muno muHarare ndiani ari kutonga guta reHarare ndivana vagutu EMDC varimo vana vamanyenyeni avo mameya ndo vane tsvina ngavagadzirise Harare yavo
vagutu
vamugabe ndo president wenyika kana uri president wenyika ndiwe first citizen zvichireva kuti ndiwe ndikangoti ndiwe foromani ndiwe umupatintambo unofanirwa kunge uchitungamira nyika yako city of Harare haina simba iri pasi peministry yelocal government yavakasukuere vamanyenyeni vanotaurwa vameya Bernard Manyenyeni haana simba anonzi muchirungu eceremonial mayor nokuti zano yakaramba iyo kuti titeedzere zvakanyorwa pabumbiro romutemo kuti tiite proper devolution of power
pindurayiwo raiti mupete
chirekatipopindura nyaya iripo ndeyekuti shuwa shuwa gutu anoda kuti vamugabe vauye vatsvaire mastreet eHarare vamugabe mukuru wenyika zvekuti ceremonial mayor kana kuti chii hazvina basa ngatitaure nyaya iripo city yeHarare ndeyeMDC ngavaite basa ndo vari kutonga iye zvino vanoita basa rokutevedza mabhawa isu tichienda kuminda bai bai gutu
vagutu
unoona blessing
tapedza nyaya
mumwe wangu
tapedza blessing
tikata nyaya tapedza ndinoteka kudai ndotoda kuti vateereri vaone kuti I think Kanyires will make a very good comedian
aiwa
ndoona sekuti akuda kutora basa rakaujutwa nguve
aiwa blessing tapedza nyaya akuda kugutu tumeya time tapedza nyaya
okay tinotenda
blessing chita sign off tapedza.